Ininzi ni Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na udzedu za nasi chisha no mbuzi 29-2019. Magweta anoratidzira muHarare achinyunyuta nekwa anoti kushunguruzwa nemapurisa. Zimbabwe neUNICEF zvinobatana mukucherechedza makore makumi matatu echisungo chekucherechedzwa kwekodzero dzevana pasi rose cheUnited Nations Convention on the Rights of the Child. Mutungamiri wenyika wevechidiki mukudzeishe madzivire achiti vechidiki vanoda kupa pfungwa dzavo pakuumbwa kwemitemo pamwe nepanotorwa matano ese ane chekuita navo. Paita meremere pamahofisi ekwa Registrar General panotorwa mapasipoti muchinoi nasi apo vanhu vakawandisa vasundana kuti vaforere magwaro ekufambisa aya. Zvinhu zvoramba zvichiondomoka muzvipatara zvehurumende zvemunyika nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba. Avo vava nemwedzi mitatu vachiti mari yavari kutambira yave shoma zvikuru zvekuti haina zvaichatenga. Chikwata cheHighlanders chinotarisa kupedza nhomba yemakore matanhatu chisina kutora mukombe mukuru apo chiri kupinda mufinari yeChibuku Super Cup neNgezi Platinum Stars muBarberfield Stadium mangwana. Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. nasi tiri kutarisa kuramba zvinhu zvakaoma mune zveutano nekuda kwekuramwa mabasa kwavana chiremba uye danho rehurumende rekuti vana chiremba vakadzingwa mabasa vadzoke kumabasa mukati memazuva maviri. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-7270 ne-9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pa Facebook page yedu.